chisungo chekutanga ndechekuti tinoda kutiite Congress yedu mune zvakanaka uye zvevanhu vedu vachivhoterana zvakanaka pasina mhirizhonga. Takawirirana kuti ani naani zvake anoita mhirizhonga paCongress yedu anobva atoita disqualified. Chechipiri takati isu tinoda kushanda nemamwe masangano akazvimiririra uyezve masangano asiri ezvematongerwo enyika nemasangano ezvematongerwo enyika ane mufungo umweyo nesu. Takawirirana zvakare kuti taakuenda ku-2018 tiri kuda kuti tifose hurumende kuti iite zvayakataurira vana vezimbabwe kuti ichaita mabasa awanikwe. Yakati ichatipa mabasa 2 million jobs. Saka ticharatidzira, tichapinda mumigwagwa, tichaita mademonstrations kuitira kuti tiwane mabasa iwayo. Tifose hurumende kuti ichitanga kufunga zvekutonga nyika. Pari zvino hurumende iri kufunga nyaya yeCongress yemuna December yeZANU PF nenyaya yekuti vamugabe votsiwa naani.
Tinonzwawo kuti makasungawo kuti muite misangano mikuru miviri svondo rino. Mungatudza kuti misangano iyi yakanangana nei?
Musi wa18 ndowatichaita National Executive Meeting. Mangwana acho musi wa19 toita National Council Meeting. Chikuru-kuru chiri kuzeyiwa pamisangano miiri iyi inyaya yebumbiro remutemo wepati yedu. Takatenderera tikabvunza vanhu vedu zvavanoda kuti zvinge zviri mubumbiro rebato ravo. Saka tinoda kuti tigadzirisane kuti mubumbiro redu richamira sei. Asi pabumbiro apa tichatarisa zvido zvevana veMDC ndiyo number one. Chechipiri tichatarisa zvakanakira musangano wedu.
Sei muri kuda kuti bumbiro remutemo ringe richiwandudzwa nekutambirwa pamisangano miiri iyi musingamiriri Congress yebato?
Musangano weNational Council kunyanya-nyanya ndiwo unosungirwa kuti uite mabasa eCongress kana Congress isati yasvika. Saka musangano iwoyo uchatambira zvebumbiro remutemo idzva kuitira kuti panosarudzwa watungamiri tinge taakusenzesa bumbiro iroro. Izvi zvinopa watungamiri mukana wokutsvaga rutsigiro pane kuti tosangana sanhasi togadzira constitution nhasi vanhu vobva vanzi vhoti mangwana. Tinenge tisanga taakuziva kuti iwo mapositions anoda kuvhoterwa ndeapi. Saka tinoda kuti tikazvigadzisa tondo rino iri tinobva taziva kuti mapositions aripo akamira sei ndeapi uyezve vanhu vanokwanisa kukwikidza api.